Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina, chikunguru 26-2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakuta musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuchibuku stadium kuchitungwiza uko vaudza veruzhinji kuti Zimbabwe ichange yava nomutungamiri mutsva svondo rinouya. Vachitaura kumhomho yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza, vaChamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, urungoneteka nekechi. 7 months, urungoneteka nenyayema, thank you.
VaChamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT muchakabvu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signale yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangodipaivepo munoti dzepunde, ndikangoti ndizvere munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years, this far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangirai anga ane moyo murefu, wangu mupfupi, maoko aya haana kumbodeura ropa, maoko aya haana kumboba, maoko aya haana kumboponda, maoko aya haana kumboita muramba tsvina, maoko aya haana kumboita kukura hundi, maoko aya haana kumbokutorerai mari mumabhenki. This is a new Zimbabwe.
VaChamisa vatiwo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navaweshman nuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. VaChamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because tane ma alliance partner hama dzedu anabiti vakanga vamboenda nekoko vadzoka musha, hama dzedu ana welshman vanga vamboenda nekoko kumbonotsvagatsvaga wakati achachigondora chachimona vadzoka mumusha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe iwoyu, the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nenhepo yakamubata imhakaswa. Isesaka hakuna mhakaswa inopuwa fetiraiza mukuraya muti wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange chida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakanaka kupfuura zvavari pari zvino. ZANU-PF nasi yasangana nevanotengesera mumigwagwa muHarare ikavavimbisa kuti haisi kuzovadzinga panzvimbo dzavanoshandira kana ichenge yakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri weZANU-PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, mutungamiriri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira ZANU-PF. Vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvichitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kuSouth Africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri, vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwekuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana ZANU-PF ikakunda musarudzo, vachiti vachatanga vavavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera. Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsa nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira vaBlessing Vava. Vati mashoko eZANU-PF aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti council inofunctiona sei. Zvekuti kuri kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa manyepo chaiwo, tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wecouncil, and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matano ekuti guta redu riyo renge rakachena, ZANU-PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona ZANU-PF ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandisawa nebato reZANU-PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amai Tabitha Khumalo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaElias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika, kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvagawo raramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vari kukuikidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra mushure mokudzingwa muzanu PF Dr. Godfrey Gandawa vanoti vambowanda mushure mekunge vanofungidzirwa kuti mapurisa aenda kumba kwavo runyariniriri nhasi vachida kuvasunga kana kuvaita kashiramberi. Vagandawa avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vakataura neStudio 7 mazuva mashoma apfuura vachiti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika uye vachitungamira ZANU-PF musarudzo vaEmerson Munangagwa. Asi vagandawa vane nyaya yavari kupomerwa yekuti havana kufambisa mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF zvakanaka apo vainge vari muhurumende. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro hatina kukwanisa kunzwa divi ravo. Vagandawa vanoti hama dzavo dzaoneswa ndondo nevanhu vange vaine pfuti vachivatsvaga kumagunje. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Gandawa.
Pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vakanga vatotori pedo kuti ini handicharari pano ndatobva. Ini ndikabva ndatoti ndatobva. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapa apa vachirova madhoo vachidiwa kuti masid vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba masisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kupi abva nguvai anenyaya dzake tisakumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 ani anzi asara ari motor driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vanga vakabata kuti mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamily vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadrive for about 2 kilometers here. Hamene vazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti havo vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti isu tiri CID Harare HQ ndozvaanzi ndozvavataura. Vati tiri CID Harare HQ hapana tamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti orai tiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare kuHQ kwacho vanouya kuzoona ani. Vabva varamba kutaura vakati makangouya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nokuti ndiri independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground kuti ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vatavo vakadaro vana vachitsvaka naAK-47 kuita kunge ndiri nedhara kana kuti amudhirovha zvinhu zvakaoma.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra Dr. Godfrey Gandawa vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vakawanda kunzvimbo yavasina kuda kutaura. Vari kutungamira vaongorori vesangano reAfrican Union musarudzo dzemuZimbabwe vaHeli Mariam Desalegn avo vaimbovavo mutungamiri wehurumende yeEthiopia nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. VaDesalegn vaudza mapato ose aya kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kuAfrican Union vachange vari munyika kusvika musi wa14 mwedzi unouya kuti vaone mamiriro ezvinhu panopera sarudzo. Mumwe asangana navaDesalegn mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu.
Ichokwadi Blessing, nhasi mangwanani ndaita musangano na vanovaivo His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaivo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo kuti tiri kufara nemamirira akaita zvinhu here panyaya dzekukambeina pane zvinengamupinyi here zvatinosangana nazvo kunyanyanyanya panyaya yekuti tichitakita misangano yedu nezvimwe zvakadaro pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia tinowana here mukana wakaenzana kuti otinzwike pane penyuro zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhiyo nezvimwe zvakadaro vachida zvirudziva ivo kuti nyaya yezek Zimbabwe Electoral Commission tinoionawo sei tinofara here nezviri kuitwa nezek nemabatiro ari kuita basa rekurana maelections muno munyika medu mezimbabwe nezvimwe zvakadaro saka vanga vane mbvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure tatanguva piravo itsu zvinyuto zveduwo zvatinazvo kunyanyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa nokuti patakaita kukakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo pakaita dambudziko iroro takapedzera takuendesana kumatare takuendesa kumatare edzimhosva nyaya dzichiriko
asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana Sadaka vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga
Blessing ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati taona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Dokozani Kupe vaObed Kutu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura vatien win munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu redelta muMyanmar nzvimbo yaizikanwa nokutengesera pasi rose mupunga kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto mushure mokutorerwa munda wavo vawin vakaedza kunyunyuta kuhurumende asi vakapindwa nokuchidzirwa pamwe nokuda kusungwa vawin mumwe wevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa nehuman rights watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nokutorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nokuvhuringwa kweupenyu hwavo Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye Nezuro Matare eparamende emuAmerica akatambira kuvandudzwa kwemutemo unobata Zimbabwe senzira yekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena uye kuita utongi hwejekerere. Mutemo uyu wakaunzwa mudare nava Jeff Flake vebato reRepublican Party pamwe nava Chris Coons veDemocratic Party. Mutemo uyu unoti Zimbabwe ikabata zvakanaka sarudzo pamwe nokuremekedza kodzero dzevanhu zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodzidzana navo zvinobviswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata Sachigare wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Baradza kuti tinzwe pamire bata ravo panyaya iyi.
Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kuAmerica kwakadaro nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote. Asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe isu veZANU-PF ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongozozo saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo ndokuti munoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe achi kuti maindustry yedu amuke.
Pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa nyaya dzakaita sana itaidza marava vakatsakatika vachiti vanofanira kutsvagwa vana Nabanyama nevamwe zvinga kwanisika here kuti zvinge zvichitwa izvo
but inyaya dzanaita idzamara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa hazvinei neshuka nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa mapurisa ari kuongorora ende zvaari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa ende hatinei nadzo isu iya ya inonzi muchirungu new dispensation zvavamugabe ndezvavamugabe isu tiri kuita zvavamunangago
mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadi vaparadza
unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo takuwirana nadzo kana iyo America chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita Britain iri kufara yakatotipa mari zvaunoziva 100 million saka tiri kufara zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa asi iye zvino zvaita kuti maindustry edu amuke
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yezanu PF vakaenda nesiparadza vachitaura naBlessing Zulu vari muHarare.
Tinosangana nedu netinotambudzako neapo kuti vanhu vanenge vachibharirana maposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu se
apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro mapato ezvematongerwo enyika haana kuwirirana nokubatwa kuri kuitwa sarudzo dzacho kunyangwe vari vachiti yavo rwendo runo munyika muine runyararo asi pamukamutauro bato rezanu PF richipomerwa mhosva yokushandisa mbeu nechikafu kutsvaga rutsigiro asi zanu PF inoti izvi ndezvemugotsi matsuro mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wePeople's Rainbow Coalition inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando uye mutevedzeri wemunyori wezvomutemo muzanu PF vaFortune Chasi totanga kunzwa kubva kuna vachasi
tinosangana nedu netinotambudzako neapo kuti vanhu vanenge vachibharirana maposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu seZANU PF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena apa takungotsvaira tichi takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka risina kushungurudzika nevamwe
vachitando muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu
kana tichitarisa pamaelection osaramboitika tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yekuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu nematete asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachasi chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino takuenda kumavhotsi ndopataona pachitanga kubuda mbeu ndopatatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fetiraiza rava kupa mbeu takatarisana nemazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kuti tinoenda kusarudzo tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying
vachasi batore nyindo fungando riri kutaurwa apa ndizvo here vachitando
zvokwadi kuzvakira ndio iri kupa fertilizer nguva ino
vachasi
tinangotaura pane nyaya mbiri pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndotaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete misangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please programu yaisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around ine new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi asi ebato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva enda tidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezano pf tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia
mutauriri wepeople rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando vange vari parunhare kumasvingo manzwa zvekare kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu pf vafortune jasi vange vari parunhare muharare Blessing Zulu West Studio 7 ange achikokera hurukuro iyi. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitiudza zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino.
Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwawo Vimbai Tsvangirai Java, musikana mukuru wa the late Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri kukwikwidzawo musarudzo ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South mukawanikwa imi muchikunda?
Ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency. Ndikuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects uyezve ndinoona Glenview South iri dzvimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusimudzira mudzvimbo yeGlenview South Constituency ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage based marodhi zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka.
Mashoko api amunofunga kuti maikwanisa kutaura namuchakabvu baba venyu nepfungwa dzenyu dzekukwikwidza muGlenview South?
Ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana musi wa 30 July hande tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavairwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo neupenyu hwemaZimbabweans ese kuti tive ne free and fair election, kuti tive ne kusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe.
Ini ndini Marvelous Sanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU PF inoimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakunda musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi, ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Uisika tisenda baku.